Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaKristi Kadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreston Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika pavotiona pakauya over 300 dogs kuzobeswa mahara. Kuno vakuri kunzvimbo dzatofungidzira kuti vanhu vanenge vatorine mari koko vanokwanisa kuenda panani yerest vetu avo vachinobayisa. Kandaona chiremba vari padhuze kana pane SPCA kana pagovernment vetu tovabayisa. Handizi hakusi kuti vanhu ivava vanenge vasina mari, but inonzi iyo negligence. Vanhu vazhinji kusabayisa kwavanoita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Mungataurei kuti munhu anoshaya $1 yekuti aende anobayisa imbwa yake kana pagovernment vetu, mazviona? Inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane mbwa havana care chaichaiwo, vashuma vanochengeta imbwa. Ne according to masurvey atakaita nekufamba kwatoita mudzimbo, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasitoda havadi kubayisa imbwa unless matumbu vaudza kanatopatavanyorera atoitiwo mawarning kuti raiti vaccinata imbwa ndo paunozonawo kuti munhu anozomhanya mhanya kuzoti abayisa.
Vachikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunoshevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kubayisa imbwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa nembwa paipai aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kunana chiremba ikoko kozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwe vanenge vachitaura kuti $6 for injection, apa ndingoda kubayiwa mainjection ari kana 4, that's about $240. Of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa pane rest chiremba kana kuti pagovernment vet ipapo hazvimbopfuure kana $10. Government vet chaiwo chaivo vanotobhadharisa dollar chairo chairo for a rabies jab inova iyo inozokava kwagore rese.
Vatikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panhepfenyuro yestudio 7 vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva Studio 7 chichitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
Vachikadaya vanoti ibasa remakanzuro ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yekuchengeta imbwa.
Pamutemo chaipo chaipo basa rekutenderera pachitariswa zvese izvozvo kuti imbwa dzirapa dzingadi uyezve imbwa dzirikufamba mastritsi zvoitwa sei ibasa recity council.
Vachikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate iyi neyeri yemakanzuro kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayadhi vachibvisa tinotiwo mastray dog. Tinogara zuva nezuva tichinzwa mafutingofonerwa nemunhu ari kana Whitefield, ndaonai mbwa dzirikungofamba murod dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA kunge tichimhanya tinotora imbwa dzichizivisa, asi ibasa rekanzuro.
Sangano reZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiri kuedza kubatsirawo nepatinokwanisawo tiri kuita atinoti free rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff. Tiri kuenda ikoko tichinobaya imbwa ende tiri kutokasika mazwa tichiona kuti imbwa dzatiri kuwana ikoko tiri kuwana more than 500 kana kuti sekwatakapedzera kuenda kuHeathcliff there were more than 500 dogs dzakatsina kuvaccinatewa.
Vachikadaya vanokurudzirawo vagari vemumaguta kuti vabvisise imbwa dzavo zvibereko kuitira kuti dzisaita vana nokuti hazvibvumirwe, uye vazhinji havazokwanisi kupa imbwa idzi zvokudya zvakakwana nekuzobhadhara kubayisa nhomba dzechimbwa mupengo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unosungira maguta ose kuti tevedzere zvakatarwa maererano neuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuro yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavimbisa kuongorora nyaya iyi, asi vakati kubayiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Zamiri.